Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevatanhatu 326. Hurumende inoti haina kupa mvumo yekukwidzwa kwemari yekushandisa mabhazi nemakombi. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevatanhatu 326, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuMashonaland East uye umwe chete kuBulawayo nekuManicaland. Nezuro vanhu zana nemakumi maviri nevaviri 122 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava zana nevashanu 105 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe gumi nevanomwe 17 vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevatatu 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe 90 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevashanu 35 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi mana nevana 12,544. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine zana rine makumi mashanu nevapfumbamwe 10,159. Mumwe mudzimai wekuZimbabwe anonzi akafa nezuro mubhazi paBide Bridge akamirira kudhindirwa mapepa kuti apinde muZimbabwe. Mutyairi webhazi ravakange vari akaudza vatori venhau kuti amai ava vakatanga kuudza vamwe kuti vari kunzwa kungoneta nekupera simba vakadirwa mvura nevamwe ndokumbobuda mubhazi kuti varohwe nemhepo, asi vakaedza ndokutadza kupinda mubhazi zvekare. Nezuro Chronicle rakati vanhu vari kuita mazuva kana maviri vakamirira kudhindirwa mapepa avo ekuti vapinde muZimbabwe. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica Vade Wamavhinga vanoti matambudziko akatarisana nevanhu mazhinji, vachiti izvi zvaitika panguva imwe chete umwe mudzimai nevana vake vaviri vakatorwa nemvura pavakaedza kuyambuka rwizi rweLimpopo kunotsvaka basa kuSouth Africa.
Tine urombo kuti pane mudzimai chizvarwa chekuZimbabwe akashaya paBide Bridge akamirira ari mubhazi akamirira kuti vayambuke kubva kuSouth Africa kuenda kuZimbabwe nenyaya yekuti kunze kuri kupisa zvakanyanya, vanhu vari kumanikidzwa kuti vamirire kwenguva yakareba, dzimwe nguva kwemazuva akawanda kuti vakwanise kuyambuka paborder. Nyika dzeZimbabwe neSouth Africa dzinofanira kuti dzione kuti patorwa matanho ekuti vanhu vabatsirwe nekukurumidza, kunyanya nguva ino yekisimusi yekuti vanhu vakawanda vanenge vachifamba vanofanira kuti vabatsirwe nekukurumidza vagone kuyambuka tisaite dambudziko rekuzorasikirwa zvine upenyu nekuti vanhu vakundikana uyezve vanhu vanenge vasina chekudya, kuchipisa, pasina kufema kwakanaka nekuti vanhu vanenge vakawandisa.
Zvino chingaitwa kudzivirira zvinhu zvakadai ndechipi vamavhinga?
Tinokumbirisa hurumende dzeSouth Africa neZimbabwe vabatsire vanhu vari kufamba nekuchimbidzika, nekuti iko zvino vakawanda vanhu vanenge vachida kuti vayambuke vaende kumusha kuZimbabwe vanenguva yekisimusi negoredzva nehama dzavo nemhuri dzavo. Kuzarisa kwakaita paBait Bridge zvakarewo kuti vanhu vari kunonoka kubatsirwa kwaunza njodzi dzakawanda dzinobva mukuti vanhu vanenge vachida kuti vayambuke kuenda kumhiri kuSouth Africa kunotsvaga chouviri. Tinoziva kuti pane mudzimai akafira mubhazi achida kubatsirwa kubva kuSouth Africa, asiwozve kune mudzimai nevana vaviri vakafira murwizi muna Limpopo vachiedza kuyambuka kuti vaende kuSouth Africa kubva kuZimbabwe. Saka matambudziko mazhinji ari kuitika anoda kuti agadziriswe kuti panoyambukwa paBait Bridge pasazarisa uyezve vanhu vasarasikirwa neupenyu.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadyo Wamavhinga, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Hurumende inoti haina kupa mvumo yekuti mari yekushandisa mumabhazi kana makombi ipamidzirwe, ichiti inoyambira vatyairi vedzimotikari kuti ZUPCO ndiyo yega ine mvumo yekutakura vanhu. Mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe, Vatafadzwa Goliath, vanoti chinonetsa ndechekuti mabhazi eZUPCO nemadzisawira avo vari kutadza kutakura vanhu, zvinove zvinokonzera kuti vemakombi nevemarori vatakure vanhu zviri kunze kwemutemo, sezvo vanhu vachida kuenda kumabasa kana kudzimba dzavo nguva ichiripo.
Hongu vari kukidza mutengo ndiyo yemakombi vakazvimirira avo vari kunzi havasati vatenderwa kunge vachitakura vanhu mucovid munomu. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti mabhazi ekambani yeZUPCO neshamwari dzayo mashoma zvikuru kuti vangange vachitakura vanhu vese mudhorobha reHarare. Saka zviri kuitika ndezvekuti vemakombi akazvimirira vari kutakura vanhu vachivawinza mudhorobha izvo zvisiri kudiwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Saka tikuti ivavo vanokwidza mutengo vemakombi vakazvimirira, nevemarori vari kutakurawo vane mutengo wavo, vemapuraivhete vari kutakurawo, zvichireva kuti vari kutakura ZUPCO iri kutakura 44%, 56% iri kutakurwawo nemota dzevanhu vakazvimirira kana kuti mapuraivhete, kusanganisira marori, mawishi nedzimwe mhando dzemotikari dziri kutakura dzevanhu vakazvimirira mumaguta ose.
Mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe, Vatafadzwa Goliath, vari parunhare kukadoma neStudio 7. Asi mutevedzeri wegurukota rezvematunhu, amai Marian Chombo, vaudza Studio 7 kuti pane motikari zhinji dzisina kunyoreswa dziri kufamba dzichitakura vanhu, vachiti mapurisa achange achiita basa ravo nemazvo kuona kuti motikari idzi nevatyairi vadzo vabatwe uye vabviswe mumigwagwa.
Kambani yenyu yeZUPCO haina kukwidza mari dzekufambisa. Isu seZUPCO zvido zvedu kunyanya ndezvekuti mhuri yeZimbabwe ifambe nzendo murunyararo zvisina njodzi uye ichibhadhara muripo wakaerekana. Kana pane vari kufambisa mashoko akadero ndezvekunyeba uye kutsvaga kuipisa zita rekambani yenyu yeZUPCO. Tiri kuona kuti pahoriday pano pane mota dzisina mvumo dzekunge iri parodhi dziri kungotakura vanhu. Tiri kuyambira vanhu kuti mota idzodzi dzatiri kuona hadzifani kunge dzichikutakurai, uye muri kuona kuti dzimwe dzinenge dzakavharwa nemakadhibhokisi, dzimwe newaya. Hazviite kuti vanhu vanenge vachikwira imomo vange vari sefu. Zvinotoratidza kuti mota idzodzi hadzina matsamba magwaro anodiwa
neMinister of Transport and Infrastructure kuti dzinge dzichinge dzichitakura vanhu pamigwagwa. Ivo vari kutakura ivava tikuona dzimwe nguva vanenge vachitokwidza mitengo yavo uye vachitakura panenge pasingabvumirwi. Tese tiri kuziva kuti tiri panguva yelockdown nenyaya yeCOVID-19. Kwakabva kwaiswa mutemo wokuti matransporta vanogona kutakura vanhu ndevezupuko chete. Iye zvino tinoshuvira kuti kudai mapurisa vaita basa ravo nemazvo sezvavanoita zvokuti vasunge idzi mota dzinenge dzichiwanikwa dziri pa dzichitakura vanhu pamigwagwa dzisina mvumo. Naizvozvo tinovimba kuti sezvakataurwa nemukuru wenyika kuti panguva ino yeholiday mapurisa vanenge vakawanda pamigwagwa kuchengetedza vanhu uye nevanhu vavemota vanongotakura vanhu zvisina tsarukano.
Avo vange vari mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vari parunare neStudio 7. Kunyange hazvo pane maonero akasiyana-siyana pamusoro pezuva reUnity Day iro rakapembererwa nezuro, sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti zuva iri rinofanirwa kukudzwa zvikuru mukuti rakamisa njodzi yakanga yoramba ichikura munyika zuva nezuva panguva iyo kusawirirana kwevanhu kwange kwave kunyanyisa. Munyori weZCC mufundisi Kenneth Mutata vanoti kubatana hazvirevi kufanana asi kuti vanhu vanoita maonera pamwe kuti gwara renyika rirambe rakajeka.
Zuva re Unity Day pfungwa dzakauya neutungamiri weZimbabwe 1987 kuti tipedze kuurayana nekukuvadzana kwatanga takuita pamakore akanga apfuura.
Munofunga kuti pave nokubatana kwakakwana here?
Nhau yekuti tisvike pakubatana kwakadzika kwenyika ibasa richiri kuenda kumberi rinotsvaka kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti basa iroro ripere. Isu semakereke inyaya yakatikoshera zvikuru nenyaya yekuti kubatana kwevanhu ndiwo mongo wekuva vaKristu sezvo Mwari wedu ari Mwari wekubatana, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Izvozvi zvinotiratidzawo kubva pamaonero echiKristu iwawa kuti chinonzi kubatana hazvirevi kufanana. Kubatana zvinoreva kuti vanhu vanogona kunge vakasiyana achivachitsvaga nzira dzokuti vangaenda sei kumberi. Zvazvinotsvaka ndezvokuti mukusiyana kwevanhu kunoda kuti vanhu vagadzire nzvimbo dzekuti mukuona kwakasiyana-siyana ikoku vanhu vanogara vane nhaurirano dzinovabatsira kutesvera pfungwa dzavo kuti muonera pamwe chete urambe uchikura.
Kubatana kunounzwa sei?
Kubatana hakugoni kuitwa neganyavhu uye zvakugoni kuitwa nokuvhundusirana nekushushidzirana. Kubatana kunoitwa kana vanhu vachinzwisisa pamwe chete uye zvivachiona kuti vese vane mukana kumberi kana vakaisa maonero avo pamwe chete. Saka tinoramba tichipemberera pamwe chete navamwe vose semachechi zuva rekubatana kwenyika asi tichiti basa richiri kumberi.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Richinyora paTwitter paro bazi rezveutano riri kuyambira kuti panogona kuve nekupararira kweCOVID-19 pazororo rino. Chronicle rinoti vanhu vatatu kusanganisa mwana mudiki vakafa apo kombi yavakange vari yakaeredzwa nemvura ichiedza kuyambuka rwizi rweMutora huku kuzvishavane. Zimlife.com inotiwo mupurisa wemunisipariti yeguta reGwanda akawanikwa akafa mushure mokuyeredzwa nemvura murwizi rweManzamunyama. yave nguva yenyu vachereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwazuvai kwestudio 7 vana mukoma Jonga, mukoma Bhule, ndimhoreserei muri hama dzangu dzose muri kwamukambirwa kuZimbabwe, kusangasana DJ kanzura wangu MDC. Mumhorose ndinomushuvira gore Kisimusi negoreja zvakanaka kusvika tandopinda zvemaelekisheni nachiura waClifford.
Makadi makadi iko pastudio 7 apo vana mukoma yohande vana Blessing Zulu vana tetemavhe apo ndinokwazisai mose nevamwe vandisina kudoma nemazita. Ndinokushuvirai Krismasi yakanaka negore idzva. Ndinodawo kukwazisa mhuri yangu.
Makadi iko pastudio 7 ndinokumbira kukwazisa hama dzangu dziri paZimbabwe ndiende kwatichaona Matsiwe ndipaCape Town. Ndinokumbira kukwazisa hama dzangu dzinobva Matsiwe kuti vaine gore rakanaka neKrisimusi yakanaka nehodhe yakanaka. Chiti Mwari ngaakuwedzere makore ekurarama panyika, totenda.
Ini ndotatarisai Bhiweti Madhochi ndobva paSanyati zvaunga pa right. Nyaya yandinoda kupa kuruzhinji rweZimbabwe, ungangoti kunyika dzese dzakatikomberedza, yasvika Xmas ino yatinodai kuti Krisimusi. Ndinokumbira kune vechidiki mune zvimwe zvamunoita zvinondishungurudza chaiko. Mabhurugwa ngaagare panzvimbo. Mabhurugwa kudemedza mabhurugwa. Haiwa, zvimwe zvacho zvinonzisa tsitsi yeduwe. Haiwa aiwa, right. Ruoko runopa nopaziva ipapo. Ngatipei kune vamwe vasina watizese mwana anosiyana maropafadza anosiyana. Ngatizivei kune hama dzetu dzakatikomberedza chembere harawa dzemwadzi sitoza kuti zvakamira sei panyaya dzechikafu nekuda kwecovid yatakadai kusangana nayo vamwe havana chokudya. Saka ngativabatsirei tisakangamwe kupfeka mamaski, chirwere chiriko ende chiri kuuraya. Ndatenda zvangu.
Mangwanani mangwanani mhuri yaseZimbabwe navose vakapararira nevashamarari vana komatanonuka wangi. Ndinoda zvangu kutaura pamusoro pezvakataurwa navamunangagwa zvekuti hanzi madzimai anofanirwa kuva mupariamendi i30%. Izvo zvati miri nazvo izvozvo sei muchide kuti vaite 30% pazvigaro asi pakuvhota muchivada vese kuti vasasara kana 1. Saka izvozvo ininopikisana nazvo ndichitotenda zvangu kunavo vakaparura chirongwa ichocho chekuti bato rinenge raita rongwa hwekuisa less than 50% muzvigaro vabvumirwe vanoda kunzi vasavhoterwa. Saka izvozvo tinoti pamberi nazvo tongoti neavo vanosungwa vasina mhosvavo ngavadzoswe vagarewo zvakasununguka nekuti nyika ndeyavo. Haikona kuti ukataura zvinopesana nezvebato rinotonga kana kuti ukainda ukandoita zvako zvekutaura mashoko anenge kukambena uchipikisa bato rinotonga wobva watosungwa utonzi unofanirwa kupika mujeri. Hazvipo izvozvo pamutemo, hazvitenderwi. Ndini zvangu.
Mamiro akanaka namukoma Jonga kandemiri pastresi namukoma Blessing Zulu namukoma Tanonoka Wande nevamwe vashamaransira udoma nemazita. Tichiti mangwana akanaka toziva tichiti tichiti taneseka taneseka mukati munyika yeSouth Africa muno tichiti hei tinokumbira vatungamiriravo vatungamiriri nyika nyika iende kumberi nyika isaita zvairi kuita nyika yaparara nyika yaparara vana veZimbabwe. Tisiravusatisitofautitimwe minzi kuti nyika yeZimbabwe iite nyika ingatarisikongo kuti ha nyika yaparara. Pabhodha apo pabhodha Bedi Bridge apo wori mapurisa nemasoja yeya hapana kumira bho ungoita zvewori zvega zvega apapo paBedi Bridge apo kungobira mare dzevanhu pabhodha. Takazvitamburira mukati menyika ine South Africa imungoda kudya mare dzedu ipapo dzimusina kushanda mapurisa nemasoja imi musadaro ndamupanikira hurumende ndamupanikira hurumende zano PF kuti ikupei mari muchemuchiguta musezvoori pabedi bhinji ipapo mapurisa tirikuona tirikuzivai ndichikwazisa zvemhuri yekwangu yose family kagidzesizikwazisa ndichiti Christmas box mudyiwo Christmas box zvakanaka ikoko kwamuri mudyiwo Christmas box zvakanaka ndichiti ndatenda zvangu vamushamarari.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashora mumabatirwo akaitwa nyaya yokupinda zvisiri pamutemo kweRussia mumakombiyuta emapazi mazhinji ehurumende yeAmerica, vachiti izvi zvakakonzerwa nekushaya hanya kwavaTrump, vachitizve vane zvavachaita nenyaya iyi kana vave mutungamiri wenyika. Zvichakadaro nemusi wechipiri manheru, vaTrump vakabudisa mazita evanhu vanopfuura makumi maviri vavapa ruregerero rwemhosva dzose dzavakapara. Vezvematongerwo enyika vanoti vazhinji vevanhu vapiwa ruregerero navaTrump vanhu vakawanikwa vaine mhosva dzine chekuita nemhosva dziri kupomerwa vaTrump. Vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vanoti mukuita izvi vaTrump vari kugadzirira kubva pachigaro.
Kutambidzana kweutongi tinoona kuri kuramba kuchienderera mberi. VaBiden vari kuramba vachiita maappointments avo ari critical. So tinoona kuti vari kuramba vachigadzirira kuva vachizenge vaine masimba.
Pane chimwe changoti chaitika here chinoita sokuti vanhu vasanyatsofara mune zvinangwa zvavaBiden kana kuti musarudzo dzavari kuita pavanhu vavanoda kuti vazoita makurukota avo?
Hapana chatati taona chakanyanya kudzama, asi kungoti munongoziwo mumapato munenge muine within a party mune mapiece nemapiece nemapiece. Saka vamwe nevamwe vanenge vachipusha ivo kuti dai wavo apinda pachinzvimbo. Asi pari zvino hatisati tanyanyonzwa ruzha rwakanyanya kukura rungaro runokugunona pavanhu vanenge vachisarudzwa navaBiden. Asi pari zvino sarudzo dzavo dzinenge dzakanaka.
VaTrump vava kumboratidzawo here kuda kushanda navaBiden mukutambidzana kweutongi?
Maonero atinoita vaTrump havasati vachinja mamiriro avo pakuti vaTrump haasi munhu uyewo kuti achazobvuma kuti ndakakundwa mune munhu ari kupinda achava achazotora masimba. Izvo havasi vakaita vaTrump kuziva kwedu. Kuziva kunoita vanhu vazivisisa vatingati masahwira avo vanotaura kuti ivo vaTrump havasi kuzoita concede. Asi tinoona kuti kumabasa vari kuita ari kuratidza kuti munhu uyewo kuti akutarisira kuenda.
Tanzwazve zvekare kuti iko zvino izvi vaTrump vabudisa mazita evanhu vanopfuura makumi maviri evanhu vavanoti varegererwa mhosva dzavo dzavakapara. Pane zvamukatitaurira pamusoro penyaya iyi?
Chokutanga ndechekuti izvo ava vanhu vavaregerera hatinoti mapardons zvinhu zvinoratidza kuti vaTrump munhu ari kugadzirira kuenda. Ava masimba ari mubumbiro remutemo weAmerica kuti president anotenderwa kuregerera vanhu vanenge vaine mhosva dzavakapara. Saka zvavari kuita izvi vaTrump zviri kutiratidza kuti munhu ari kugadzirira kuziva kuti musi wa20 January anenge asisina masimba iwayo. Saka vari kutomashandisa. Tichitarisa kuti vanhu vavaregerera ava ndivanani, tinoona vazhinji vacho dziri dzatingati shamwari kana kuti vanhu vanenge varekomendwa neshamwari dzavo. Mapadoni awa inyaya yatichange tichiongorora nokutaura nezvazvo mumazuva ari kuteverawo.
Pane nyaya here nekuti tinoona zvevamwe vachiti vazhinji vavo ava varegererwa vakatowanikwa vaine mhosva mumatare edzimhosva, asi ishamwari dzavatrump dzine chekuita nekuda pamwe nemhosvawo dzinopomerwa vatrump. Pane chamungajekesa ipa?
Pane ithink varume vanenge vaviri vakange vabatikidzwa nenyaya yokunyepa panguva yaaiita vamula mainvestigations. Vamula vakanga vachiita mainvestigations ekuona ivo kuti vatrump musarudzo yavakanga vaitwa vanga vabatsirwa here nemarussians kana kuti kwete. Saka pane varume vaviri avo vakachajwa munguva iyoyo vakawanikwa nemhosva yekuti vanga vanyepera vamula, vanga vari special prosecutor. Saka ava ndivo vamwe vevarume varegerero navatrump.
Munoona sekuti izvi zvicharamba zvakadaro here kana kuti zvinogona kuchallengewa mumakoti kana vatrump vabva pachigaro?
Manzwisiro andinoita mapadon ndeyekuti kana ichinge yatoitwa munhu haangachajwi nemhosva yaakambochajwa nayo. Kana vanhu vachizuva paine dzimwe mhosva dzavangapomerwa dzinenge dzichitova different pane dzavakange vambochajiwa vakabatwa vaine mhosva. Saka idzi dzaregererwa idzi ndoona sokuti dzatopfuura kusara kwekuti kana paine dzimwe dzinenge dzichizobuda.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7. Tanda nani kambo kanobva kuna Kondri Zikuru. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevatanhatu, 326. Hurumende inoti haina kupa mvumo yekukwidzwa kwemari yekushandisa mabhazi nemakombi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.